vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wemuvhuro unyana 13/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc nesu muchirongwa chedu chanhasi inidhini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa necovid-19 vamwe makumi mana nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro mdct inopa nhengo dzeparamende nemakanzuru vari kubato remdc alliance kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzadzoka kumdct kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuru masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevamwe vezvematongerwo enyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 49 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere kana kuti 4538 vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 126,269 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu nezana nemakumi mana nevasere kana kuti 2,845,148 vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvitatu zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1,863,136 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadaro dzimwe nhomba dzerudzi rwesinopharm dzinosvika zviuru mazana mashanu dzinonzi dzakapinda munyika nezuro kubva kuchina mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vakatenda kustudio 7 kuti nhomba idzi dzakasvika munyika nezuro uye dzimwe dzinosvika miriyoni imwe chete dzerudzi rwesinovac dziri kutarisirwa kupinda zvakare munyika nhasi kubva kuchina bato remdct rinotungamirwa navadouglas monzora rinoti riri kupa nhengo dzeparamende nemakanzuru dzichiri kubato remdc alliance rinotungamirwa navanelson chamisa kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzabva kubato iri dzichienda kumdct kukundikana kwadzo dzodzingwa muzvigaro zvadziri vachitaura nestudio 7 mushure memhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri mdc yaumbwa sachigaro vemdct vamorgan komichi vakati bato ravo rave kuzotora matanho akakodzera ekudzinga vose vasiri kushanda nebato ravo asiwo vachiwana zvinhu kubva kuparamende kana kumakanzuru izvo zvavari kuzoshandisa mukurwisana nemdct kwete kusimudzira bato iri vakomichi vanoti hapana asingazive kuti bato remdct ndiro bato riri pamutemo mushure mekucherechedzwa nematare edzimhosva ngatinzwei vachitsanangura
hatigoni kuramba tichinyeperana kana tichitamba mahumbwe kana kutamba gemu the truth of the matter is that mdct ndo iri incharge ndo mdct yakaenda through mitemo ikaenda through macourts decision ikapaswa nemacourts mdct ndiro bato riri kuzana urongwa hwemdc zvakamboitika zvokurwisana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira ibato ripi rinofanira kuzvitungamira program dzemdct zvakapedzwa namatare vana senzi tagrafu munzora vana maikupe vana mudzuri nana commission vanotungamira MTC. Tisu takasara tine Harvest House. Tisu takasara tichirana tichindosoro tichitungamira parlamenti. Tisu takasara zvakatitungamira maprovincial council. Tisu takasara tichitungamira zvakare malokal government councillors. Tisu now. Hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro. Saka tisine simba racho. Saka tiri kuti kana uri member of parliament, kana uri provincial councillor, kana uri councillor of government, unofanira kunge uchishanda neMDCT. Kana waramba kushanda neMDCT, tiri kuti enda zvako.
Saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance?
Kurazwa kuti hatina mwoyo wakashata, hatina usiye, hatingodi kudzinga vanhu. Tikuti mwedzi waSeptember wese uyu tinofanira kunge uri womwedzi unofanira kufunga nezvako nezvedu. Takatoisa nhume yedu iri kufamba kumacouncils kumaprovinces vanova maifedzi Musarurwa local government secretary achifamba achiona namaMP namameya namacouncillors achitaura navo kuti vakomana vasikana nzira yatikinda ndei ngatikupa gwara direction zvekuti tifanira kuendawo. Nekuti vamwe vaiti hamusi kutitaurira chokwadi, hamusi kutipa direction. Saka takaanaudza mwedzi waSeptember somwedzi wekuti ngatitauriranei, ngatisanganei, ngatipane chiedza, ngatiexplainei chokwadi kuwana weMDCT. Saka nhasi rava zuva randatora sezuva rakakosha rekuti ndisvise mumashoko awa, sezvo ndiri national chairman womusangano, ndinotopa direction romusangano. Saka ndataura mazuva awa kuvanhu vese. Hatishadi kuona MP ari muparlamendi asingasapoti zvika zveMDCT. Hatishadi kuona councillor ari mulocal government asingasapoti zvika zveMDCT. Hatishadi kuona zvakare munhu anonzi ndi meya asingasapoti zvika zveMDCT. Tatiri kuti kana uri meya usingasapoti zvika zveMDCT, ibva pakasvigare ipapo tise munhu anoziva kuti MDCT ndiyo musangano. Saka iko zvino hatichambosi takatya kana kuzeza kana vanga vachipona nekuti because maconstituents MPs tiri kuvaendesa.
Sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo avanoti bato ravo harishamiswi nezviri kurongwa kuitwa neMDCT izvi, vachiti ibato riri kushandiswa nezanupf kuparadza MDC Alliance.
Mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa, akatsamwa. Mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamugano. Asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana unovateerera, saka vanhu vanoda kushandisa matactics ezano ekutyisira vanhu, matactics eumbimbindoka wakafanana wezano. Saka kungotaurawo isu tiri bato revanhu, hatina nguva yekumanikidza vanhu, hatina nguva yekuti iwe ita mimba yedu tichifosa. Vanhu vese vanosapota President Nelson Chamisa, vanosapota musangano weMDC Alliance, vanhu vanotouya nechido chekubatira pamwe chete kuti tisunungure vana veZimbabwe. Saka izvi zvokuda kutyisidzira vanhu vanenge vakapinda pazvigaro, sezvamunoziva kuti varipo muparamendi nekumacouncil kuburikidza nevhoti yavakawana yeMDC Alliance nesapoti yavaipiwa naPresident Nelson Chamisa. Saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonga achiziva kuti ndiri paumbavha, ndiri pakupa. Saka kuti uchiba unofanira kuita zvegenyapfu zvisizvo zviri pamutemo. Ndosaka muchiona uchitaura tsinga dzisi dzichibuda. Ndo nyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti hazvaari kuita zvisi pamutemo.
Asika kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi, vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende, zvinozokubatsira ichi?
Nyaya iripo yatofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava vanosvitsa MDCT neZANUPF vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa Zimbabwe, kuda kuputsa musangano. Saka inyaya inozikanwa zvizvo. Vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi. Vari kushandisa Ministry of Local Government, vari kushandisa Parliament kuita zvinhu. Zvinhu hazvisi pamutemo. Zvinhu zvinozikanwa zvizvo zvari kuita zvisi pamutemo. Asi inyaya yekuti vane masimba ekupidigura nekumonyorora mutemo wevanhu. Saka kuti apa varoda kuratidza kuti asi tinokontrola system, isusu tinoshanda nezano. Ndozvaroda kuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina, nguva yekuti hapasina. Kudada nekushandiswa nezano zvinoshamisikawo komichi kuti vasvika paextend yeuruvengo yakadai. kubashika paekistendi yekunyatso ita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakudada nekushandiswa nezano waakudada nepartnership yamuri nayo nezano pakushonyongura mutemo wenyika.
Saka mune matanho amuchatora here kudzivirira iyo chenjedzo yapiwa neMDCT?
Hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seiwavo. Isusu tiri pagwara redu ratakasunganwa nevanhu nyaya yeCitizen Convergence for Change. Vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana eZimbabwe, kubva kudiaspora. Tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete, tiri kuisa energy yedu pamwe chete kuti aiwa takuda kutisunungure Zimbabwe. Nyaya yekuta timainini, nyaya yekuita kubapadzirana yapera. Ya enough is enough. Zvakwana, matinyanyira. Takuda kupedzirana papalo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata veZANU PF kuti tinzwewo zvavanotaura panyaya iyi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti Crisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Peace Project anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevamwe vezvematongerwo enyika vachiti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Sangano reZimbabwe Peace Project mugwaro rakaburitsa rakashora mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzoregedza mutungamiri webato runopikisa reMDC Alliance vachitungamira nyika vakakunda musarudzo. Vacharamba vakanyora mashoko aya paTwitter pavanozviti @jamwanda2. Muna 2017 mauto eZimbabwe akapidigura hurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe. Mugwaro remwedzi wanyamavhuvhu sangano reZPP rinoti nhoroondo yemauto yekuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo inozivikanwa nekuti vakambozviita muna 2008 pakafa vanhu vakawanda musarudzo dzechipiri kana kuti run off. ZPP inoti vanopikisa hadzisi mhandu uye zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga mugwaro ravakanyorera Crisis in Zimbabwe Coalition vanoti nyaya yemauto ikasagadziriswa panogona kuita dambudziko guru musarudzo dza2023. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavhinga.
Kana tichicherechedza sarudzo dzakapfuura kunyanya dza2008, tinoona kuti utungamiri hwemauto wakapindira zviri pachena mune zvematongerwo enyika uye zvemunyaya dzesarudzo. Vakataura ivo pachena kuti havadi kutsigira mapatano mapikisa, vanoda kutsigira bato rinotonga reZANU PF. Zvakare vakapindira munyaya yemhirizhonga yakanyanya yakaitwa mugore ra2008 pakapondwa vatsigire MDC vanodarika mazana maviri. Zvakarewo tinoziva kuti vamwe vatungamiri vemauto vaitaura pachena kuti ivo vari mune zvematongerwo enyika kunyange zvazvo zvisiri pamutemo. Takaonawo zvakare kuti munambudzi wa2017 mauto akapindira mumakakatanwa aiitika muZANU PF vakatora divi ravakatsigira ndokubva vabisa vaMugabe nechisimba.
Zvinoongonzera matambudziko akaita sei?
Dambudziko guru muZimbabwe kuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachishandisa chisimba nepfuti dzavanenge vakambambashira ndo zvinotyisa izvozvo. Chingaitwa kuti zvigadziriswe, tinoziva kuti mutemo wagara unotodzivisa, unoramba kuti mauto apindire. Asi dambudziko nderekuti hapana zvinoitwa kana mauto akapindira mune zvematongerwo enyika.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vaMavhinga?
Tinodiwa ndechekuti vatungamiri venyika iko zvino, vatungamiri vemauto ngavataure pachena kuti havazofi vakapindira mune zvematongerwo enyika, nekuti ivo semauto vanomirira mhuri yese yeZimbabwe kwete bato rimwe chete rezvematongerwo enyika. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti masangano anotsigira nyika yeZimbabwe anosanganisira sangano rekuchamhembe kweAfrica reSADC, reAfrican Union neUnited Nations ngavarambe vachirovedzerawo kuti utungamiri hwemauto ngahusapindira mune zvesarudzo. Ndiyo nzira yega ingaita kuti sarudzo dzive pachena, nekuti panenge pasisina mhirizhonga inobva kumauto uyezve panenge pasina kuvhundutsirwa kwevanhu nekuti vanhu vanotya hondo vanhu vanenge vachiudzwa kumaruwa kuti mukaita zvakati masoja mauto achauya okuvhiringidzai saka kana vakaziva kuti vanenge vakapombonoka nokusununguka kuvhota pamadiri avo zvinobatsira kuti mhuri yezimbabwe isarudze pachena pasina kumbunyikidzwa kuti ndivanani vanofanira kuzovatungamira munyika
Sika ZANU-PF inosimboti hapana chakaipa kuti mauto apindire munyadzi zvematongerwo enyika nekuti vari muchiuto ava ndo vakarwa hondo yerusununguko nekudaro hapana mutsauko wakasiyana nebato
hazvisi pamutemo hazvimo mubumbiro remutemo rezimbabwe kuti mauto anofanira kupindira mune zvesarudzo tinoziva kuti mukupera kwehondo mugore ra 1979 kwakaitwa sarudzo muZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe vasarudze vavanoda kuti vavatungamirire saka chinofanira kutungamidzwa muutongi wejichetere weZimbabwe inyaya yesarudzo dzisina kumanikidzwa saka mauto ngarege kufunga kuti vanhu veZimbabwe havana kodzero yesarudzo ngavaremekedze kodzero iri mubumbiro remutemo renyika rekuti vatungamiri vamiririri vemuparamendi vamiririri vekumadhorobha vemacouncils vanofanira kubva kuvanhu kwete kubva kumabaracks kumauto hazvisi izvo hakuna mutemo unodaro
mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vanga vari parunare kubritain nablessing zulu westudio 7 Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo repadande mutande reNews Walk rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket akaita mukurumbira wakanyanya pasi rose mumakore adarika Brandon Taylor akazivisa kechipiri kuti ave kusiya mutambo uyu mumakundano epasi rose makore mana mushure mekunge adzoka kunotamba zvakare achibva kuchikwata chekuengland chenottinghamshire zim live ine musoro wenhau unoti kambani yesakunda holdings iyo inove yamuzvina bhizimusi vari kupomerwa nyaya dzeuori mukutengwa kwemafuta edzimotokari vakuda kwashetagwirei nechipiri ichazivisa nezvorutsigiro rwaichapa kuzvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvedynamos nehighlanders chikwata choga choga chinonzi chichapiwa mamiriyoni matatu emadhora ekuamerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
makadiwo vapakuri venyaya munoti pakurirewo news dzinotinakidza kudai inini chanoda kutaura kuvandichoti vanhu onaiwo nhamo yetaiona taneta nezvazvo ini changunoda kukurudzira kuti vanhu handetonorejista kuvhota tivhote bekause tatambura kwenguva yakareba ndichizotiwo kunawo purezidendi wanelson chamisa musabasa nazvo panelson musavhunduki bekause zvisiisi zvezita zvekuta munzwa tinei nazvo tichatoya kuvhotera ndima kuti muite purezidendi wedu mutiunziro chiedza taneta kuva murimi ndatenhamo
pamusoro westudio 7 mamukasei vashamarari vose inda ichida kungobatsirawo pamusoro pezita kuti dei waro bato redu ragona kuchinjawo zita vangochinja kozi zvataubwa nanamunzura izvi kazhinji zvotoitika nekuti vanobatsirwa nebato rekutonga saka kungochinja zita nguva iripo kwakangonaka zvako kozi hapana chombokona zvavatotaura zvavatotaura nekuti vari kutotaura zvatinotora takatora saka asi vanhu havana nekuti nyambwe mukatarisa chaiko magungano erufu panoinda vachamisa panoratidza kuti pane vanhu vana munzo ratinamboona vakambounganidza kana vanhu vaviri vatatu nyangwe vakauya kumanzvimbo dzatogara havakwanisi kuunganidza vanhu saka haiwa hatishaivisi wehope namunzura saka uchinja zita nyange vakashandisa rabiti chairo pati yabiti isi tingoziva kuti vachamisa ndovatitivera chero vakashandisa pati yanhingi asi tingoziva kuti vachamisa ndovatitivera yakandorejistwa kare tangi
Mukasima, Mukasika, speed the seven. Indians bounced from the Engandi Musinap. No Kumbira, Mashoko, Muruman, and the Mangagua. Ogutuja Tonga, Kushka Madonga, Miranyanga. As the Engasi, as the Mari Paspan, Vanano Tungana Mari, and the Inguaya Mari, Yokuti Agu. I see. No Damari, as you see, Sakati Paniri.
Mamuka se pastudi season ndiye zvipi muboze mutsuma paBotswana apo paZimbabwe apa panofangwa kurongedza anotadza kushaya zvitupa roita sei hurumende ngaione plan azvichendera kutsara nechekuti maticha ari kuchema zvanzi mari ngaidzokere pa 540 usa kana muri kutaura kuti enene 40 usa mashure saka hurumende yanga isina kurongedzera ipapo kuma 2017 zvichidzika 2018 zvichidzika izvo zvakarongeka plus amunangagwa vanakona kutonga nyika ndokutonga nyika asi chivari kukonawa kutungamirira nyika kutungamirira nyika ndokuri kukonewa
pastudio 7 makadiko chine urombo nezvakaitwa maworia nedzimwe timu South Africa neEthiopia chandiri kuona bhora rokukanganisika pacombination chinonzi bhora yecombination vangatori vanhu vari kutambira kunze kwenyika nevanhu vari kutambira munyika imo vanenge vasina combination saka dei zvaita kuti next time ungotambisa vanhu vane combination vanhu vagara vari munyika imo mungavatambe imomo vana biliati vasiye kwavari vana musona vasiye kwavari nekuti kuguhwisa kwavanoita ikoko inyaya yecombination yavo nevanhu vari ikoko saka makusvika kuvatambisa uko combination inenge yarasika saka panoda kuti pagadziswe ipapa pacombination
Komajonga mukomajonga apo ndataura pavakomana vezanwa vakomana vezano vezanwa vezano vakomana vezano kana muchindinzwa bvumai kusakara bvumai kusakara hapana chinjisingaperi zvazopera manje zvazopera sinji from 1980 hamukanganisi mimi ndimi wanhu munogona shuwa 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 munotaura kuti imimi zvinhu zvese munongotinogona tinogona maticha ee tazogadzirisa tazogara nawo pasi ha kutambirisa 20,000, 24,000 bhuni zanuka zanuka maondonganyika maondonganyika kana musina defeat tora ed gaende kuita coach kao tono kuti hamukombesi tinongokumba tora ed anoita coach emaorias maybe pamwe tinohwi tinopindawo mu 2020-22 world cup handi hamuna defeat totaura kuti mayas isusu munhu ane chiono tinomuziva nekuti tisu vanhu tiri kurarama mati munyika yezimbabwe imimi hapana uchamunomboona aiwa 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 zvidiba saa tinongokurudzira navese vari kumamisha uko vari kuuzumba uko vari chinhoi vari bulawayo vari honde valley dziwai pekuvhotera pana chamisa ndo pane shanduko chinja madziro
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica boka rinoona nezvekuferefetwa kwenyaya muamerica refbi nemugovera rakaburitsa gwaro rakambenge rakachengetedzwa rine chekuita nerutsigiro runonzi rwakapiwa zvizvarwa zvesaudi arabia zviviri zvinopfurikidza mwero zvakarwisa zvivakwa zvemuamerica musi wa11 gunyana muna 2001 gwaro iri iro rine mapeji 16 rinodonongodza kudyidzana kwevarume vaviri ava nevanodyidzana nesaudi arabia vari muamerica asi haripi umbowo hwekuti vakuru muhurumende yesaudi arabia vane chekuita here nekurwiswa uku gwaro iri iro rakaburitswa zuva rekurangarira makore makumi maviri kurwiswa uku kwaitika nderekutanga kuburiswa kubva pakapiwa mvumo nemutungamiri wenyika vajoe biden yekuti magwaro anga agara asingazivikanwe neveruzhinji aburitswe hurumende yesaudi arabia yakanga yagara ichiramba kuti haina chekuita nekurwiswa kweamerica uku uye muzinda wenyika iyi muamerica vakazivisa kuti vakatsigira danho rekuburitswa kwemagwaro aimbinga akachengetedzwa aya senzira yekupedza nayo zvipomerwa zvekuti Saudi Arabia yaive nechekuita nechiitiko ichi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vanoti kuburitswa kwegwaro iri kune veruzhinji chinhu chakakosha zvikuru sezvo zvichibatsira vakarasikirwa nehama neshamwari kuti vazive zvakaitika.
Gwaro rakabudiswa iri igwaro rine 16 pages rakaitwa declassified kana kuti rakabiswa kubva mumagwaro akachengetedzwa zvinova zvakaitwa nemutungamiri weamerica vaJoe Biden. Igwaro reimwe information irimo yezvakaitika pa9/11 zvakanga zvakachengetedzwa nekuda kwekuti zvinogona kunge zvakanga zvisinganatsonzwisisika kuti zvinobatanidzira here vakuru vakuru vedzimwe hurumende nezvakasiyana siyana. Asi pari zvino raburitswa pajecherere kuti ani naani anoda ari kuruona akwanise kukuruona.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii kune vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari pakurwiswa kwakaitwa America muna 2001 ikoko?
Zvinobatsira zvakawanda nekuti vanhu vakawanda vane hama dzakafa pachiitiko ichocho vanga vari kutsvaga yatingati yaclota kana kuti vanatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuhama dzavo. Saka zvinobatsirawo izvozvo kuti zvinovapawo umwe umbowo hwakawanda, uyezve kune mainsurance companies nemamwe mapato akawandisa zvikuru kwazvo vakanga vakatoisa malawsuit vachiita kuta sue hurumende yeSaudi Arabia kuti ine zvayaiziva kana kuti yakanga iri muurongwa hwe9/11 ihwohwo. Saka bepa razobuda iro rinenge rinoratidza kuti pane dzimwe nhengo hadzo dzinova dzanga dziri nhengo dzehurumende yeSaudi Arabia dzakanga dzichitaura nevanhu vakaita chirongwa ichi, asi pari kunzipo hazvisi kunatsokujekeseka kuti hurumende yacho chaiyo chaiyo yeSaudi Arabia yakanga ichizviziva kana kuti yakanga yakatuma vanhu ivavo.
Saka kuchenurwa kwaitwa hurumende yeSaudi Arabia uku kunosiyawo papi zvipomerwa zvayanga ichipiwa, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vachingonongedza kuhurumende iyoyo?
Ndinoona kuti kwavari sehurumende zvinogona kuvajekesera kuti varerutsire kuti vanhu vakwanisa kunatsotaura pazvo zvakanaka, kuti tarisai muone magwaro kana kuti investigation dzakaita dziri kutichenura. Ndinoona kuti zvinogona kuvabatsira, asi panguva imwe chete iyoyo tinoonawo zvekuti vaJoe Biden varenge vari kuratidza kuti vari kugunununa zvikuru kwazvo nekubatanidzirwa kunoita Prince weUnited Arab Emirates, kuti vachinziwo vanopomerwa pakurawa kwakaitwa mutapi wenhau wemuamerica anonzi Khashoggi. Saka zvinhu zvacho zvinongowanika kubatana batana kari kuitika kuti unatoona kuchenurwa chaiko chaiko kwaita hurumende yeSaudi Arabia zvinogona kuzvinetsa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa necovid-19, vamwe 40 nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nesvondo. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuro vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno waGunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire ndichiti moswera zvakanaka vateereri.